vaJim Carter vanozikamwa nekukoshesa vanhu uye nekukurudzira utongi hwejekerere. Ndokusaka muchiona kuti pamazi ava vakataura vachitora mhiko kuti vaive mutungamiriri, vakataura ivo kuti vaizoumba hurumende yakanaka kunge vanhu vemuAmerica. Pavakabva pautungamiriri mushure mekunge vakundwa navaRonald Reagan, vakaramba vachienderera mberi nebasa rekusimudzira upenyu hwevanhu. Ndosaka muchiona kuti vakazopiwa mubayiro weinonzi Nobel Peace Prize. Ndonhoroondo yavanotisiyira iyoyo.
Titarisewo kuti vakata vakatungamira nyika temu imwe chete, utongo hwavo hwakatambirwa zvakadini nevana veAmerica?
Kunyange zvavo vakata vaive munhu anovimba nekutenda muutongi hwejekerere, tinoona kuti panozoitwa sarudzo dzemuna 1980 vakazodyiwa, sezvo vanhu vanga vakuramba utungamiriri hwavo uhwo hwainge hwatadza kusimudzira upfumi, hwainge hwatadza kugadzirisa matambudziko ainetsa ekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika dzakaita kunge ana Iran nedzimwewo dzinenge ana Soviet Union. Saka foreign policy yakakonzera zvikuru kuti vakata vange vachidyiwa musarudzo navaRonald Reagan.
Zviripo here zvamungati zvingadzidzwa pautungamiri hwavakata neupenyu hwavakararama?
Pane zvakawanda zvingadzidzwa mukoma Evans nevari mumatongerwo enyika kuti vakata munhu aikoshesa utongi hwejekerere. Ndosaka muchiona kuti pavakadyiwa musarudzo navaRonald Reagan, vakata havana kuda kurambira vari pachigaro, vakabuda zvine kuremekedzo, kana yatingati pachirungu dignified exit. Saka zvinotitaridza izvozvo kuti vakata munhu anezvi akasiya nhoroondo yekuti vamwe vanofanira kukopa vari mumatongerwo enyika. Vanhu vanofanira kudzidza kuti koshesai vanhu vamunenge muchitungamirira. Ndo zvinodzidzwa nekuti vakata ndo zvinhu zvavaingoita kusvika vasvike mukufa.